Chitsauko 112. Mufananidzo wemhandara gumi. Mateo 25 verse 1 kusvika ku 13. Zvichakurukurwa muchitsauko chino. Jesu anopa mufananidzo wemhandara gumi. Jesu anga achipindura mubvunzo wevapostora vake une chekuita nechiratidzo chekuvapo kwake uye chekuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva yacho. Achienderera mberi nekuvapindura, anovataurira mumwe mufananidzo achivayambira. Kuzadziswa kwawo kuchaonekwa nevaya vachange vachirarama panguva yekuvapo kwake. Anotanga mufananidzo wacho achiti, umambo hwokumatenga huchava hwakafanana nemhandara gumi dzakatora marambi adzo dzikabuda kunochingura muroori. Shanu dzacho dzakanga dzakapusa, asi shanu dzakanga dzakangwara. Mateo 25 verse 1 ne2. Jesu haasi kureva kuti hafu yevadzidzi vachawana nhaka yeumambo hwokumatenga ichange yakapusa uye imwe hafu ichange yakangwara. Chaari kureva ndechekuti, panyaya yeumambo, mudzidzi mumwe nemumwe anokwanisa kusarudza kuva akangwara kana kuti anogona kutsauswa. Asi Jesu ane chokwadi chekuti mumwe nemumwe wevadzidzi vake anogona kuramba akatendeka okomborerwa nababa vake. Mumufananidzo uyu, mhandara dzacho gumi dzinoenda kunotambira muroori kana kuti murume ari kuchata kuti dzipinde naye mumabiko emuchato. Paanosvika, mhandara dzacho dzichafanira kuvheneka nzira nemarambi dzichipembera naye achienda nemwenga wake kumba. Asi zvinhu zvinozofamba sei? Jesu anotsanangura kuti, mhandara dzakapusa dzakatora marambi adzo dzikasatora mafuta, asi dzakangwara dzakatora mafuta mumidziyo yadzo nemarambi adzo. Muroori paakanga achinonoka, dzose dzakatsimwaira dzikarara. Mateo 25, verse 3 kusvika ku5. Murume ari kuchata haasvike panguva yaanenge achitarisirwa. Kunonoka kwaaita kunoita kuti mhandara dzibatwe nehope. Vapostora vanogona kuyeuka zvakambotaurwa naJesu nezvemurume weimba huru akaenda kunyika iri kure kuti anowana simba roumambo ndokuzodzoka hake. Ruka 19, verse 11 kusvika ku15. Mumufananidzo wemhandara gumi, Jesu anotsanangura zvinozoitika murume ari kuchata paanosvika. Anoti, pakati pousiku chaipo, kushevedzera kwakanzwika zvichinzi, "Heuno muroori, budai muzomuchingura." Mateo 25, verse 6. Mhandara dzacho dzakagadzirira here? Jesu anoenderera mberi achiti, mhandara dzose idzodzo dzakabva dzamuka, dzikagadzirira marambi adzo. Dzakapusa dzakati kune dzakangwara, tipeiwo mamafuta enyu, nekuti marambi edu ava kuda kudzima. Dzakangwara dzakapindura nemashoko okuti, zvichida pangasava neanonyatsotikwanira isu nemi. Asi, endai kune vanovatengesa muzvitengere. Mateo 25, verse 7, kusvika ku9. Saka mhandara shanu dzakapusa hadzina kugadzirira kuuya kwemurume ari kuchata. Hadzina mafuta akakwana emarambi, saka dzava kufanira kutsvaga mamwe. Jesu anorondedzera kuti, pavakanga vachienda kunotenga, muroori akasvika, uye mhandara dzakanga dzakagadzirira dzakapinda naye mumutambo womuchato, uye suo rakavharwa. Pashure paizvozvo, dzimwe mhandara dzose dzakauyawo dzichiti, changamire, changamire, tivhurireiwo. Achipindura, iye akati, ndinokuudzai chokwadi, handikuzivii. Mateo 25, verse 10 kusvika ku12. Zvechokwadi, kusagadzirira kwavabatisa pasi. Vapostora vanogona kunzwisisa kuti Jesu ari kuzvifananidza nemurume ari kuchata. Panemwe nguva, akatombozviti muroori. Ko, mhandara dzakangwara dzinomiririra ani? Achitaura nezveboka duku richapiwa umambo, Jesu akambotaura kuti, zviuno zvenyu ngazve zvakasungwa, uye marambi enyu achibvira. Ruka 12, verse 32 ne35. Saka mumufananidzo wemhandara, vapostora vanogona kunzwisisa kuti mhandara dziri kufananidzira vanhu vakaita saivo. Asi chidzidzo chipi chiri kupiwa naJesu mumufananidzo uyu? Jesu haavasiyi vari murima. Anopedzisa mufananidzo wacho nemashoko okuti, naizvozvo, rambai makarinda nokuti hamuzivi zuva racho kana awa yacho. Mateo 25, verse 13. Saka zviri pachena kuti Jesu ari kukurudzira vateveri vake vakatendeka kuti vanofanira kuramba vakarinda panguva yekuvapo kwake. Kufanana nemhandara dziya shanu dzakangwara, vanofanira kugara vakagadzirira kuti vasarasikirwa netariro yavo uye nemubayiro wavanogona kuwana paanouya. Mibvunzo yekudzokorora. Mhandara shanu dzakangwara dzakaratidza sei kuti dzakasiyana nemhandara shanu dzakapusa panyaya yekugara dzakagadzirira? Murume ari kuchata ari kumiririra ani uye mhandara dzinomiririra vanaani? Jesu ari kudzidzisa chidzidzo chipi achishandisa mufananidzo wemhandara gumi?